Mumashoko avataura pamusangano wavaita nevatapi venhomu Bulawayo nhasi masikati, sachigaro wezapu vaIsaac Mabuka, vati vadhavengo vashaya nhasi mangwanani muNairobi guta guru reKenya vari munzira kubva kuIndia uko vange vachirapwa.
Vadhavengo vashayikwa vari kuNairobi vaibva kuIndia kwavanga vachinorapwa, zvino vazofamba nenzira kukabva zvanzi habheta vauye kumusha. Saka vari panzira ipapo ndege yakazomira kuKenya, vaifamba nadhokotera akazorealiza kuti hai havachakwanisi kuti vaendere mberi vauye kuno kuZimbabwe. Saka mutumbi wavo izvozvo uri kuKenya, hasati tisaziva kuti uchauya rini kuno. Sekuti kunogadzirwa mapepa kana munhu akashayikira kune imwe nyika, vanofanira kugadzira mapepa okuti azotakurwa kuti abve ipapo auye kunoku.
Padhavengo vange vave nemavhiki ane chitsama vachirapwa vari kuIndia. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko paTwitter ekushaya kwavadhavengwa. VaMnangagwa vati vairemekedza zvikuru vadhavengwa pamwe nekurwira kwavakaita rusununguko rwenyika. Vatiwo vadhavengwa munhu akashanda kwenguva yakareba vari gurukota rezvemukati menyika. VaMnangagwa vatumira paTwitter mashoko ekurwadzikana kwavo kumhuri neshamwari dzavadhavengwa. Vachipindura mubvunzo wekuti pane rubatsiro rwange ruchipiwa vadhavengwa here nehurumende, munyori mukuru webato rezvapo vaStrike Mukandla vati sebato havazive urongwa hunogona kuve hwakaitwa pakati pemhuri yavadhavengwa nehurumende. Vatiwo ivo sebato havangade kutaura nehurumende kuti vadhavengwa vapiwe ruremekedzo rwegamba renyika vagovigwa kuNational Heroes Acre, vachiti vadhavengwa vaigara vachitaura kune dzimwe nhengo dzebato ravo kuti havadi kuzovigwa ikoko. Mumwe wevaiva vakuru vakuru muZipra vaAndrew Ndlovu vaudza Studio 7 kuti nyika yarasikirwa zvikuru, vachiti vadhavengwa nemumwe wevanhu vakapa gwara kuvanhu vakawanda panyaya yehondo yerusununguko.
Ndo vanhu vakavhura nzira kuziva kuti magandanga nokrosa sei. Ndo vanhu vekutanga kuhondo. Ndo vanhu vakavhurira isu vama70s kuti tizive gwara kuti hondo inorwa sei. So really at this moment date yadhumiso dharengwa nevame vangu maZipra, I know kuti vari kunzwa kurwadziwa.
Vandlovu vatiwo vadhavengwa menzaniso mukuru wemunhu aive nemutsa, vachiti vakashungurudzwa zvikuru nehurumende panguva iyo nyika yakawana kuzvitonga vaRobert Mugabe vari panyanga, asi havana kuve nemweya wekuda kutsiva kushungurudzwa uku.
Chinondifadza chinhu one kuti akasiya gwara risingaperi nhoroondo yenyika, legacy yekuti you cannot cancel his name, you cannot rub his name from the history of Zimbabwe. Munhu uyo anga asingadi utsinye, a lot happened but he never revenged. He was detained for no reason, he never revenged. He remained calm because he wanted people to live in peace in Zimbabwe.
Vadhavengwa vakasungwa pamwe nemushakabvu Lookout Masuku muna 1982 vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Kunyange hazvo vaiva vawanikwa vasina mhosva, vakaramba vari muusungwa vachishungurudzwa kusvika vazoburiswa mushure memakore mana. Mushure mechibvumirano chekubatana chakaitwa pakati pePF Zapu neZanu PF muna 1997, vadhavengwa nevamwe vavo pasi pamuchakabvu Joshua Ngomo vakabatana navamugabe nebato ravo pakaitwa Congress muna 1988 vose vari pasi peZanu PF. Vadhavengwa vakaramba vari muhurumende vari gurukota rezvemukati menyika kusvika pavakazokundwa musarudzo dzevamiriri veparamende namushakabvu Gibson Sfanda muna chikunguru 2000. Zvichitevera kukundwa uku, vadhavengwa havana kupiwa chigaro chegurukota navamugabe. Vadhavengwa nevamwe vavo vakabva kuPF Zapu vakazobuda muZanu PF muna 2009 vakanomutsurudza bato reZapu vachiti vaisawirirana nezvaitwa navamugabe mushure mekushaya kwavangomo. Muna 2008 vadhavengwa vakabuda pachena vachiri kuZanu PF kuti vaitsigira vasimba makoni musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna 2008 iyo yakaona vamugabe vachikundwa namushakabvu Morgan Tsvangirai. Asi sarudzo yemutungamiri wenyika yakazodzokororwa sezvo vatsvangirai vasina kukunda zvine mutsindo zvinotambirwa nebumbiro remitemo yenyika. Vadhavengwa avo vaizikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Black Russian vakadzidza zveusori kuRussia uko vakashanda nesangano revasori reKGB. vadharengwa avo vanga vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe vasiya mudzimai zvodwa vana vashanu pamwe nevazukuru urongwa hwekuvigwa kwavo hausati hwaziviswa ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava.